Wishing you a great week ahead.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi kuti musi wechitatu 27 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Human Rights NGO Forum nemuvhuro yakasangana nenhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan. Bato reZANU-PF riri kutarisirwa nhasi kutanga musangano waro wepagore. Mapurisa anosunga makumi mana evaimbove varwi vehondo yerusununguko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano akazvimirira ari pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Human Rights NGO Forum akasangana nemuvhuro nenhumwa yeUnited Nations iri munyika amai Alena Dohan, avo vari munyika kuongorora kuti zvirango zviri kukanganisa zvakadini upenyu hwevanhu. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vanoti vakasvitsawo kuna amai Dohan gwaro ravo rinoratidza maonero avo panyaya yezvirango izvi. Vanoti gwaro ravo rakanyanya kunangana nenyaya dzekodzero dzevanhu, uori uye kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu mune zvematongero enyika. Dr. Kika vanoti nyaya yezvirango haifanirwe kutariswa iri yoga, asi kuti itariswe maringe nekodzero dzevanhu, kuteverwa kwebumbiro remutemo pamwe neuori. Amai Dohan vari kutarisirwa kupeta rwendo rwavo nemusi wechina svondo rino. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Kika.
Yes, takavaona musi wa25 October kumaofisi eUN. Takaita hurukuro navo takavaonesa maonero atinoita restrictive measures semasangano akazvimirira oga. Takava nehurukuro inoita awa imwe chete. Asi tisati tasangana navo takange tavapawo maonero edu munyorwa sekukumbira kwavakaita musi wa25 October. Asi tinotenda kuti vakaona zvekare mamwe masangano asiri isu, nekuti tinoziviswa kuti pakange pane magroups akatisiyanei emasangano akazvimirira oga anga ari kuvaona.
Imi zvii zvamakavapa?
Isu takavapa maonero atinoita nyaya yemarestrictive measures muZimbabwe, asi semasangano anofokasa nenyaya dzekodzero dzevanhu tainyanya kutarisa mabatirwo anoitwa vanhu kodzero dzavo muZimbabwe. Taitarisa nyaya dzakaita semacivil and political rights violations, taitarisa zvekare nyaya dzecorruption nemakanganisiro adzinoita kodzero dzevanhu kana kuti vanhu vaenjoye kodzero dzavo zvizere. Saka maonero atinoita nyaya yemarestrictive measures isusu ndeyekuti haina kumira iri yoga. Inofanira kutariswa maringe nekodzero dzevanhu, maringe nenyaya dzerule of law muZimbabwe, maringe nenyaya dzecorruption, ndokuti tinyatsokunzwisisa nyaya yacho zvizere. Saka isu takavapawo maonero atinoita tichiendera nebasa ratinoita nezvinhu zvatinosangana nazvo tichidhokumenta zuva nezuva.
Vakawanda vandauziva kuti imi panyaya yezvirango izvozvo mumire papi.
Isu nyaya yedu ndeyekuti hurumende inofanira kutevedzera nekuremekedza kodzero dzevanhu. Hurumende ikaremekedza kodzero dzevanhu, ikaremekedza rule of law, ikaremekedza bumbiro remutemo redu, handioni tine maproblems atinosangana nawo. Maonero edu ndeyekuti masanctions aripa zvizvarwa zveZimbabwe imi nemi masanctions anobva kuhurumende yedu, mabatsiro atinoitwa nehurumende yedu, corruption inova inoita kuti tibirwe upfumi hwedu sevanhu, ndo masanctions anokanganisa imi nemi nezvizvarwa zveZimbabwe. Tisingatarise vashoma vari muhurumende vakapiwa matargeted sanctions kana zvimwe zvakadaro. Saka isu maonero edu ndeyekuti hurumende inofanira kurespekta nekuremekedza kodzero dzevanhu nemutemo wenyika. Tikadaro zvizhinji zvinofamba zvakadaro.
Pane vamwe vari kupomerawo sangano renyu reZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe chete nemasangano amunomirira kuti muri kurwisa kuti zvirango zvisabviswa. Munoti
hatina kushamiswa nekuona mashoko akadaro achibuda muherald nenyaya yekuti position yehurumende yakatarisa maNGOs tinoiziva tese. Hurumende yedu hurumende isinganyanyi kufarira masangano akazvimirira oga nenyaya yekuti tinonongedza pavanenge vachikanganisa. Isu gwaro ratakapa kuna special rapportoa harina nyaya yekuti tiri kuti masanctions kana kuti zvirango zveupfumi ngazvirambe zviripo. Asi kana munhu achiverenga gwaro ane chinangwa anosarudza zvaari kuda kutora ipapo.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato riri kutonga reZANU PF riri kutarisirwa nhasi kutanga musangano waro wepagore wegumi nepfumbamwe nemusangano mukuru wePolitbureau muHarare. Musangano uyu uri kuuya apo mubato iri muine kunetsana zvikuru zvakonzerwa nekurwira zvigaro musarudzo dzematunhu. Mukuzeya nezvemusangano uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemutauriri webato iri vaMike Bima.
Conference yedu inotanga nePolitbureau meeting inoitirwa kuHarare. Musi wechina koitwa Central Committee meeting inoitirwa muHarare zvekare paZANU PF headquarters. Ipapo pane pamboitirwa musangano wechitatu. China tapedza musangano uyu vanofamba vanotanga kufamba kuenda kumacenters avanoenda. Politburo ichange iri kumain center kuchaitirwa the main deliberations kubindura Mashonaland Central anozotanga neFriday.
Misangano yese iri kuitirwa kubindura here?
Vamwe vese vanozoenda kuma provincial centers kune kuchiitwa this conference virtually. So musi weThursday ndo panotanga conference in full swing. Kwapera ma two meetings andataura ePolitbureau neCentral Committee kwozoita ma deliberations anozoitwa. Musi wechina achibva kucenter kubindura achiprogramiwa achinenge achiitwa virtually in other centers. So there will be day one on Friday, day two on Saturday, ndo panopera conference yedu ne Saturday ichipedzisirwa ya first secretary of the party and president va Comrade Mnangagwa. Then musi wesvondo ma delegates wherever they are vane vopararira vachienda back to their bases. Ndo mafambiro azvichaita.
Asi tinomboona musangano uyu uchiitwa muna zvita, sei vava kuitwa muna gumi guru munomu?
Nguva dzese taiita muna na December. Asi my experience edu so far yaiva yakuti my biggest challenge yataata kuita kumaconference ese yaiva yemvura inenge yawanda. Muna zvita kwaita madhaka, kwaita kunyura, kwaita maproblems akawanda zvekuti conference dzaifamba hadzo asi dzichivhiringidzwa nenyaya yemvura. Saka rwendo runo takafunga kuti ngatichiswededza kuno kuna October kuti hongu kungava kwakuna asi ndomungaine isati yowanza.
Tichitarisa iyo misangano yepagore yakakosha zvakadii kubato renyu reZANU PF?
yakakosha in the sense yokuti to begin with gungano regarega munoda nguva yamunombosangana nguva pagore vatungamiri vane vachimhanya vachienda munzvimbo dzakawanda tine maprograms ane ariko asi once a year tinoda kusangana to take stock of the year kuti afamba sei in terms of the party, in terms of the government. Iri nguva zvikare yekuti titarise mberi kwatiri kuenda in terms of the party, in terms of the government, and also in terms of all our structures, Women's League, Youth League, War Veterans, and also my departments emusangano, zvinhu zvatiri kutarisira, takanangana in aligning ourselves to the theme. And our theme this year is growing the economy towards Vision 2030. So, tinenge
vakafano bata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaMike Bima vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi kuti tinzwe maonero avo pamusangano uyu.
Musangano weZANU-PF uri kuitwa takatarisana nezvakawanda zviri kunetsa mubato iri mukatarira muchaona kuti mukati mebato reZANU-PF mune kupokana nekupikisana kwakati kurei kudarika zvisati zvambonyanya kuitika kunyanya sei takatarisana munguva yapo Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzvierekana kuti rusununguko kusvika pari nhasi.
Semaonera amuri kuzviita, chii chiri kupa kuti vanhu vanetsane mubato? Tataura navabima vari kutiwo inyaya yekuti vanhu vari kudawo zvigaro zvepasi asi kumusoro uko hakuna kunetsana kuvatungamiri.
Handifungiso kudaro. Zvinoitika pasi zvinoratidza zviri kuitika pamusoro. Mukatarira muchaona kuti ivavo vari pamusoro ndo vane atingati maindresi ari pasi vanenge vachida kuti zvigaro zvavo zviitwe secured. Saka vanenge vachidawo kuti vaise vatingati vanovatsigirawo pazvigaro zvepasi kuti zvirambe zvichingofamba zvakadaro daro kuti pavanozosvikawo pasarudzo dzine chokuita nezvigaro zviri pamusoro vanenge vane vatsigiri.
Tichitarisawo zviri kutaurwa nebato iri riri kuti dingindira rakanangana nekusimbisa upfumi hwenyika, zvinokwanisika kuita here tichitarisa mamiriro akaita zvino?
Zvinokwanisika kuitika kuti upfumi hwenyika huvandudzike kana bedzi bato reZANU-PF raita zvikuru chaizvo chaizvo mukurwisa nyaya youori, mukurwisa nyaya dzekuti vanhu vane masimba vamwe vane kukara kukuru kana pakabviswa uori nokukara ikoko upfumi hunogona kuita zvekuti huvandudzike. Uyezve takatarisana naizvozvo zvinodavo kuti ZANU-PF ichisiya maitiro akare ipinde mumaitiro echizvino zvino. Maitiro ekare ndeyekuti munoda kuti upfumi hwenyika hufambiswe nenzira dzasara. Zvoda kutivo upfumi hwenyika hufambiswe nenzira dzazvino. Mukatarira munyika muno muchaona kuti tiri sure zvikuru kwazvo. Zvimwe zvetinoti zvikuru zvinhu zvaisana kunge zvakaitika makore akawanda apfuura.
Mungatsanangura ipapo here?
Makatarisana, ndichakatarisana somuenzaniso nenyaya dzemigwagwa. Izvozvi tiri kutendera kuti tiri kugadzira migwagwa. Zvetiri kupembera zvimwe zvacho kuvhara makomba. Zvimwe zvetiri kupembera futi kugadzira migwagwa. Takatarisana nemigwagwa yedu iyi. Hatisi kugadzira migwagwa yava kutariswavo mazuvano. Mukaenda kunana South Africa, mukaenda kunana Namibia nekunana Botswana, vava kugadzira madual carriage way, asi isusu tichiri kumashure.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mapurisa akasunga nezuro ndokuchengetedza vaimbove varwi muhondo yerisununguko makumi mana zvichitevera kuratidzira kwavakaita muHarare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vaimbo vavarwiri vehondo yerusununguko vanodarika makumi mana vakasungwa nemapurisa nezuro apo vakaungana kunze kweAfrica Unit Square vachida kunosvitsa zvinyunyuto zvavo kumahofisi emutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vakasungwa vakanga vachiri mumaoko emapurisa uye hapana kujeka kuti vari kupomerwa mhosva dzipi. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti ichokwadi kuti vaimbova varwiri verusununguko vakange vakachengetedzwa paHarare Central, vamwe vari kuHighlands Police Station, vamwe vari kuRhodesville Police Station. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 nezuro manheru kuti vakanga vasati vapirwa nyaya iyi nemukuru wemapurisa mudunhu reHarare. Ukuwo sachigaro weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Muchangwa vakaudza Studio 7 kuti sitaure negurukota rinomirira vaimbova varwiri verusununguko amai Opa Muchinguri Kashiri, avo takatadza kubata panhare mbozha yavo. Munyori wevaimbova varwiri verusununguko muZANPF vaDouglas Maia vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanoda kutaura nemunhu wavari kuona vachiti havavimbi nekupa mashoko avo parunhare. Vakanga vachitungamirira vaimbova varwiri verusununguko ava amai Shorai Nyamangari vakati vakanga vachida kuendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiriri wenyika nekuti mari dzemudya ndigere dzavanotambira ishoma. Amai Nyamangari vakati vari kuwana madhora zviuru gumi nezvina pamwedzi.
Kungotumirwa polisi chete. Mawa veterans akasunungura nyika vanotumirwa polisi. And we are above 60 feet. I am at 2 and a half. Hatisi kuda violence, hatisi kuda chida kuendesa petition yedu. And then one horamba kuti aiwa imi mamwedzi. Nepolisi. Why? Petition izvozvo zvema grievances edu izvozvo. Ndokuti tiri kudawa kuwedzerwa mari, minda hatina kupiwa, dzimba dziri muningi, musatari instrument muMKMA veterans, hatina kupiwa, minda hatina kupiwa, medication yema comrades like wakaremara, hapana, makawana comrade yoya wakaigwa wako wasina makumbo kuhiro sikwepe.
Vamake sure chinogurei, vakatiwo zvavakaendera kuhondo zvekuti mwana wese weZimbabwe ava neupenyu hwakanaka zvisi kuzadzikiswa. Vachitiwo vanhu vashoma-shoma ndivo vari kudya vachiguta, vazhinji vachinonga svosve nemuromo.
Patakaenda kuhondo mutemo taatisingaone, wanga uri kupi mutemo wacho? Nguva isusu tachiuya manji takuda kutevedzera nemazvo, but asi kuti makutisunga, makuda kuti tisataure kodzero dzedu, zvinobatsire chii? Takaitorawo nyika iyi kuti tidye tese, vamwe tikungonzwa mukukwira ndege nguva nenguva. Mari yeyo oraiti isusu vamwe tikutakura tine zvirema panapa. Takasiya tichida kunosunungura mhomho yese muno muZimbabwe, but asi iko zvinhu zvavakutoona parike tii tiri kutaa madhodhi isusu. Zvinotifadza here isusu kurarama kwedu? Zvikoro zvataurwa hapana chatiri kuwana, zvinongotaurwa pamuromo papractical vazvo.
Vanhu ava vana kukwanisa kuendesa zvinyunyuto zvavo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa sezvo vakazobatwa nemapurisa vasati vaita izvi. Uye muAfrica Unit Square mavaifanirwa kusangana maiwo makavharwa nemapurisa uye vanhu vachirambidzwa kupfuura nemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu umwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi matatu nevatanhatu 36 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevana 4674, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi matatu nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevana 132,724. kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi masere nechimwe nemazana manomwe ane makumi maviri nevana 3,281,724 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu ane makumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi maviri nemumwe 2,556,721 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Munewsday hurumende inokwikwidza nyaya yakaendeswa kudare repamusoro reHigh Court nevanorwira kodzero dzevana yekuti kereke yeJohan Marange Apostolic Church ibanikidzwe kutanga chirongwa chekurwisa mukereke iyi kuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera. MuNewsday makare, Zimbabwe Electoral Commission inoti hurumende ndiyo iri kunonotsa kuitwa kwesarudzo dzemabi-elections, asi mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vanoti bazi ravo harinei nekutadza kweZimbabwe Electoral Commission kukokera sarudzo idzi. Muparamende nemusenate mune zvigaro makumi maviri nezvisere zvisina vamiriri mushure mekudzingwa kwevamiriri ava nebato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora. MuNewZimbabwe.com vakambomiswa basa sameya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoda kuti mutongi wenyaya yavo Majestrate Ngoni Nduna vabviswe pachigaro chekutonga mhosva yeuori yavari kupomerwa vachiti vanduna havagoni kutonga vasina kwavakarerekera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndirozvo zvangu toda kuti kuzwa kukuseka. Ndemukona namukoma wanga vanonzi vabima ava vanotaura zvavo zvisina nematuro. Vanoti kwaitira tira kugadzira 5 million votes vana vazimbabwe vavhotere ZANUPF. Vano vavhotera ngeri kuti kudini chii chavagadzira Zimbabwe for 40 years vachitonga? Vanhu musapatiswa ngevana vanodya muchiguta, vanoda kuvaona kuti 5 million vanhu vanovavhotera. Zvimbuya musapatiswa, mopuwa zvimagwere, mopuwa kubwa zvimazambe yamotikari pamberi zanapfu iyeyi ZANUPF. Mari hakuna, chikoro hakuna, ticha haahori, mupurisa wacho naahorizve, musoja wacho naahorizve, nesa haahori. Moti kwanzi vanhu tinoona zvinhu zvakanaka zvinoita ZANUPF, ndezvinhu zvakanaka zvatinoona zvavo zvinoita ZANUPF. Mari hatina futi kuZimbabwe, vabima muzvibate satora zvona basa kukwatisa vanhu. Ndimunoguta chete isi tichifane nzara. Vanhu vote for change, not vote for ZANUPF, vote for a change in Zimbabwe.
Maswera sei maswera sei zvizvaro zveZimbabwe nime VOA amune murikuita basa guru kwazvo rokuti panhau dzisina kwatsakarerekera. Regai ndikutaure ndichidai kuti zvirango zviri kutaurwa neSadhaki, Sadhaki inonyadzisa zvikuru kwazvo. Pari kupondwa vana veZimbabwe, chana chamisa vakapotswa kuurayiwa zvinhu zvavataura havamuri, vakaramba vakanyarara. Vanhu veZimbabwe vachiurayiwa kubva munanga vachikopinda mupaa zvinhu zvavanhu vari kungouraya vanhu vachirova vanhu. Sadhaki haitauri kana anything. Zvirango zvipi zviri kutaura izvo? Kuda kungoti ana munanga vakakwanisa kunge vachienda vachinodya mari kunze kwenyika nokunoviga mari dzevana veZimbabwe kunze kwenyika. Pasi nepfungwa dzeSadhaki dzakatakwa idzodzo.
Mangwanani mangwanani akanaka pastudio nese nevateeri nevashamarani vokwatisai. Handangotaura panyaya yezvirango zviri kupedza munyika. Hadai zvirango zvazvigona, dai zvangowedzeka kushurehwa munyika sizvo. Izvi vakuru vose vakagwara rusununguko
Pastudio 7 apo mukomata anonoka wande mamukasei zitarangu ndoitwa Ashmo Hove ndiri muZimbabwe kuGreendale Harare inini mukomata anonoka wande andina kufara nhasi ndiwa 26 October 2021 neka song ka song kamurikuridza kamaridza pachirongwa chenguva yedu ateerere kutaura mupfungwa dzedu. Aiwa, tidzoserembira dzedu mukomata anonoka, todambira dzedu nokuti ndo dzinonyatso kuti munhu kana achitaura anonyatso kunzwika zvaari kutaura. Ichi chamaisa nhasi hatichide.
Magadi weStudio 7 washamararo wose ndinokukwazai. Inoni Samson Mpando, ndiri kugara ndiri kuSouth Africa. Nenyaya yeikonomi iri kuZimbabwe musha kwedu, toda kutaurawo kuti vanhu wezano havanyari ende havadzidzi chidzidzo, kuti izvo ndoari kuuraya ikonomi yenyika. Saka zvavo zvekuita masankishini ndakura nyika anga asane nayo nyaya iyoyo. Hatidi kuzviwa, vakazviurayira ikonomi yavo oga, ende yakabvauraya isu mainnocent people. Saka izvozvo ngavanyarare nyaya yemasankishins. Ende uyezve ndida kutaura nezvekuti iyo sadhaki nhasi inoida kumacha nechimachira maeuropean countries, kasi havadi kuimachira kuti waunze economy back to Zimbabwe kuti vana vagare zvakanaka. Havaizvikwanisi izvozvo. Vanhu vese vaingosupporta kuti mavote they are free and fair wese wesadhak, but now vari kumachira kuti anzi masanctions abviswa. Ngavanyara izvozvo, ngavanyarara.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakadoma nhengo mbiri dzebato rinopikisa reRepublican Party kuti dzive vamiriri veAmerica kunze kwenyika. Vaviri ava ndevaimbove mumiriri wedunhu reArizona muSenate vaJeff Flake naamai Cindy McCain, mudzimai wemushakabvu uye vaimbove mumiriri wedunhu reArizona muSenate yeAmerica vaJohn McCain. Nezuro chipiri, dare reSenate rakavhota richipa mvumo kuti vaviri ava vapiwe mabasa awa. VaJeff Flake vachave mumiriri weAmerica kuTurkey, ukuwo amai Cindy McCain vachimirira America kuUnited Nations Agencies for Food and Agriculture. Vaviri ava vakatsigira vaBiden pavakange vachikwikwidzira kuva mutungamiri weAmerica muna 2020. VaFlake navaJohn McCain vaigara vachitsoropodzwa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Panguva imwe chete iyi, dare reSenate rakabvumawo kuti chirikadzi yevaimbomirira dunhu reMassachusetts muSenate yeAmerica vaEdward Kennedy, amai Victoria Reggie Kennedy, vave mumiriri weAmerica kuAustria, ukuwo vaimbomirira dunhu reNew Mexico mudare reSenate vaTom Udall vakabvumwa kuti vamirire America kuNew Zealand. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Human Rights NGO Forum nemuvhuro yakasangana nenhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan. Bato reZANU-PF riri kutarisirwa nhasi kutanga musangano waro wepagore. Mapurisa anosunga 40 evaimbove varwi muhondo yerisununguko. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nawo. Ini ndini Tanoona Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti mosura zvakanaka.